Nengo dzezano PF dzinonzi dziri kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa dzaratidzira dzichimba nziyo dzemuhondo dzichinyomba vamwe vatungamiriri vebato iri. Vanga vachinyombwa vanosanganisira munyori wezvekufambiswa kwemabasa vadidi Masimutasa. Mutevedzeri wegurukota rezvemhando dzemoto vamunacho Mutezo, Nengo yemasvingo vadzikamai Mavhaire vatendaisa vanhu vedunhu reHarare vareika ukonde avo vakabviswa sasachigaro wedunhu reMashonaland East. Mumiriri wechipinge South mudare reparamende vaEnoch Porusingazi nevamwevo. Vese ava vari kupomerwa nechikwata chiri kutsigira vaMnangagwa mhosva yekushanda nevavengi mukuda kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. Vanhu ava vanonzi vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Vachangobva kusarudzwa kuti vatungamirire chipoka chevaimbove varwiri vehondo yerusununguko vaKrisi Mutsvangwa. Avo vakatsiya vaJavulani Sivanda vanyomba zvikuru dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzinofungirwa kuti dziri kushanda naamai Mujuru mbuda kubvuta masimba ava Mugabe. VaMutsvangwa vanoti zvichitevera kudzingwa mubato kwevose vaiva kudivi rinotsigira vaMutasa naamai Mujuru, bato rave mumaoko evanhu chaivo. VaMutsvangwa vanoti kupindira kwakaita amai Mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kwakapa shanduko zhinji mukugadzirisa mamiriro ebato reZANU-PF uye nenyika nechinangwa chekugadzirisa zvinhu zvavati zvange zvaminama mubato.
Kupindira kwaita amai Grace Mugabe mupati tiri kutsvaira kuti nhunzvatinzwa mupati hapana chichatimaisa.
Vakabviswa pachigaro chasachigaro weManicaland vaJohn Mvundura vanoti havana nguva yekupedza vachitaura nezvaitika maMutare nhasi. VaMutasa havana kubatika kuti tinzwe divi ravo. Makakatanwa ari muZANU-PF arikutarisirwa kupera paKongresi ichatanga svondo rinouya, apo vaMugabe vari kutarisirwa kupiwa masimba ekudoma vanhu vavanoda kushanda navo. Izvi zvinoreva kuti Kongresi yeZANU-PF haichaitwe sarudzo zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yebato iri. Izvi zvinotevera kushayiswa mukana kwaamai Mujuru nevatsigiri vavo vakawanda kupinda muCentral Committee yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.